Dambudziko recoronavirus kana kuti COVID-19 muAmerica riri kuramba richikura richiwedzera. Tingati tava kuona zvino mviro mviro dzeinonzi second wave kana kuti kuuya kechipiri kweoutbreak yeCOVID-19 muAmerica across the country. Iye zvino izvi pari zvino tinoziva kuti vanhu vanopfuura 8.1 million muno muAmerica vabatwa neutachiona hweCOVID-19 uye vanhu vanopfuura 219,000 vafa muno muAmerica kubva pakatanga kurekodwa manamba evanhu vari kufa neCOVID-19. Asi muno muAmerica dambudziko guru nderekuti uwandu hwevanhu vari kutapurirana utachiona huri kuramba huchikwira huchienda pamberi kumastates akawanda chaizvo chaizvo zvokuti tingatoti mastates anosvika kana kuma48 manhamba avo ari kuramba achikwira evanhu vari kubatwa kana kuti vari kutestwa vachiwanikwa vaine umbo hweutachiona zuva rega rega.
Zvematongero enyika hazvisi kupindira here munyaya yekuedza kurwisa chirwere checoronavirus?
Muri kuona vematongerwo enyika nenyaya yekuti tiri kuenda musarudzo yemuno yemutungamiriri wenyika yatanga, early voting yatotanga. Zvaakuriya kuti vematongerwo enyika vaakudhonzawo kuti ivo varambe vachisarudzwa vachisacrifisa upenyu hwevanhu. Ndo zvinokanganwa vanhu izvozvo. Munoonawo zvakare kuti vatsigiri vebato remarepublicans kana kuti vanonyanya kuteera mutungamiriri wenyika vari kutevedzera zvavari kuzvitaurwa nemutungamiriri wenyika zvematsoko asina tsarukano ekuti unogona kungorarama munhu wese anogona kungorarama chisiri chokwadi, nokuti zvino izvi tava nevanhu vanopfuura 219 vakuda kutosvika 220,000 vati vafa muno nechirwere icho chichi. Saka America iri munjodzi huru.
Chii chiri kuitika pakati pavaTrump naDr Fauci?
Mutungamiriri wenyika President Trump vari kuramba vachikuchidzira moto ku mukuru weNIAID kana kuti weNational Institute of Health vanoona nezvirwere zvinotapurirana Dr. Anthony Fauci, nekuti vaTrump havasi kufara nezviri kutaurwa zvechokwadi zvekuti chirwere chiri kuramba chichipararira, uye maitiro avo ivo semutungamiriri wenyika hausi mucherechedzo wakanaka kunyika yese, nokuti vari kuramba kupfeka zvokuzvidzivirira. Uye makaona Dr. Fauci vachitaura kuti hazvina kuvashambisa kuti mutungamiriri wenyika vakarwara neCOVID-19, nekuti maitiro avo vaTrump anoita kuti ivo pachavo vazvise parisiki, kuye vanhu vari pavari araundi ivo vapindewo munjodzi yokubatwa nechirwere ichi. Saka vaTrump havadi kunzwa izvozvo, havadi kunzwa umwe munhu anenge achitaura zvavasingataure ivo.
Ko Dr. Bex vakurudzira kubviswa kweumwe chiremba chipangamazano chavaTrump nemhaka yei? Izvi zvinobatsira here panguva inoiyi?
Ukaona chimwe chipangamazano chavaTrump kana kuti chetask force yeCOVID-19, Dr. Bex vari kuchoropodzawo chaizvo Dr. Atlas ava vakadhonzwa kunzwa mudhuze navaTrump, nekuti zvavari kupanga vaTrump ndezvenhando uye zvinourayisa vanhu vakawanda. Muri kuona kuti havasi Dr. Birx chete, vanhu vakawanda vanoziva nezvesainzi kana kuti nezvekurapa nekuparadzwa kwezvirwere kana vasina kumboenda kuchikoro chemedicine vari kutsoropodzawo zviri kutaurwa nemukuru chipangamazano chavaTrump Dr. Atlas, nekuti zvavari kuita vari kufurira vanhu vachivataurira zvemanyepo zvinoexposa vanhu kuti vanhu varambe vachirwara. Somuenzaniso, mukaona kuti mastates ari kunyanya kusapota vaTrump iwaya vasiri kuteerera kurudziro yemasaindisi yana mazvikokota, uwandu hwevanhu vari munzvimbo dzavo huri kuramba huchikwira pakutamburirwa vari. Asi zvese izvi tiri kungobva chete pakuti mamesages ari kutaurwa nemutungamiri wenyika nezvipangamazano zvake zvepolitics zvisinei nezveutano ndizvo zviri kukonzera kuti vanhu vavhiringike, voshaya kuti vobvuma zvipi, votevera zano ripi. Uye izvozvo izvo zvinhu zvakaipa kwazvo, nekuti vari kuisa politics kana zvematongerwo enyika pamberi peutano neupenyu hwevanhu. Zvinhu zvakaipa chaizvo izvozvo.